mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 Gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinotora mudhuri wedu magimaji pachaida Messenger of Court pamwechete mapurisa kunotora maofisis edu. Saka tauita nyaya yedu toruzhinji rweMDC headquarters yenyu yava kudzoka.
Dare ramagistrate rinotonga kuti vechidiki vari mumuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House vabude kubva mumuzinda uyu.
Isu MDC hatinei nezvirikuitika paMRT House. Ivo ndovari kuitisa nevanhu vavo ipapo. Hatichatyi nazvo nekuti ndotsika yavo. Vakavakatumwa nezanupf kuti vaparadze MDC ndo yavatadza. Saka izvezvi vakubatabata pese nepasingaiti kuti vangoisaisa zibani vasonichamisa mukati.
Bato reMDC Alliance rinoti harinei nezviri kuitika kumuzinda weMorgan Tsvangirai House.
They had the slowest recovery since 1929. They took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the slowest economic recovery since 1929.
Gakava kana kuti debate rekutanga pakati pava Donald Trump nava Joe Biden avo vari kukukwidzira kuve mutungamiri weAmerica richangopera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevanomwe 7,837. Nezuro vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine zana nemakumi maviri nevaviri 6,122. Dare ramagistrate muHarare rakatura nechipiri mutongo wekuti bato reMDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Thokozani Khupe ribvise vechidiki vanonzi ndivo vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House uri muHarare nesvondo vachiti vanobuda chete mumuzinda uyu kana vakuru vemapato eMDC neMDC Alliance iri kutungamirwa navaNelson Chamisa vataurirana kuti vashande pamwe chete zvekare. Vechidiki ava vanoti vari kutevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vaive nezvigaro muna 2014 vafambise mabasa eMDCT vachiti ndivo vaive pazvigaro gore iri. Bato reMDCT pamwe nemunyori mukuru waro vaDouglas Monzora vakaenda kudare nemuvhuro vachikwirira bato reMDC Alliance vachamisa vaPaul Gorekore vaHepmo Chidziva navaDanford Ngadziore pamwe nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare. MDCT yakatora muzinda uyu kubva kuMDC Alliance muna Chikunguru ichibatsirwa nemapurisa. Mutongi wedare akati vashanu vekutanga vakakwirirwa dare vanofanira kudzosera muzinda uyu kuMDCT uye vabuditse muhutapwa vanhu vanonzi vakavharirwa muzinda uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamonzora kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi.
Tevedzera mutemo takaona kuti kune vanhu vakauya vakazama kuba mudhuri wedu weHarvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House. Saka taenda kudare reMagistrate Court dare rikatonda kuti mudhuri uyu ndewedu tadzikidzoserwe haitwa tadzi yedu ye Mokenzangira House yanga yatorwa nevafana vakava kusenzeswa ne G40 nevamwe vanotsigira G40 saka tikunotora mudhuri wedu manje manje pachaenda messenger of court pamwe chete mapurisa kunotora maofisisi edu saka tahwina nyaya yedu toti kuruzhinji rweMDC headquarters yenyu yava kudzoka taihwina nyaya iyi kucourt.
Saka ivo vamwe venyu vatambira here mutongo wapiwa kudaro uyu vamuri kukwikwisana navo?
Hatizive kuti vachati kudii nazvo asi havana choice. Ndozvandaitaura paya kuti havana choice, havasi papozition yekuita negotiate. Ndozvatonga dare redzimhosva.
Saka vanhu vari mumahofisi enyu vakaramba kubuda matanho apa amunotora?
Kubuda vanobuda, vanobuda chaizvo nokuti order yakatora ndeyekuti unotanga waita obey first wozochema zvako mushure ndomunyorera wataita oda yacho. Haisi oda yekuti ndichazopikisa ndozodii ndozodii, kwete. Unofanira kutanga watobvuma wobuda wozoirwisa wabuda uri kunze.
Tinonzwa kuti vechidiki vanga vatora muzinda wenyu vari kuti ivo ndo vakanga vakabata zvigaro muna 2014 manga muchivacherechedza here?
Vazhinji vacho varimo mukati havana kana chigaro chavakabata. Vanhu vakangobva kuG40 vakangotumwa kunzi vauye kuzobatsira vafana vashoma-shoma avo vanga vatengwawo. Saka zvakadaro isu tiri kuti kune mapoliticians vakuru avo ngavarege kushandisa vana vadiki. Ndokusaka tisina kushandisa chisimba chekubvota bheki mudhuri wedu.
Mune umbowo here vamonzora kuti G40 ndo ine chekuita panyaya iyi?
Wedu hwakazarisa chaizvo nokuti mukatarisa matwitter anonyorwa ndivo vanenge vachitopa mazano kuti MDC alliance itai zvakati itai zvakati itai zvakati.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlwachayo vanoti vakatoshamiswa nekuona mutongo uyu uchiiswa mubato ravo pamwe nemutungamiri wavo vachamisa mukati sezvo vasinei nechekuita nezviri kuitwa pamuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu seMDC Alliance hatinei nezvikuitika paMRT House. Vamonzora vakauya pakati pousiku veZANU-PF vane masoja vane vasori veZANU-PF vakatora muzinda weMDC Alliance. Saka izvezvi zvavari kuendesa president vedu kukoti, kuendesa MDC Alliance kukoti, ndo kupenga kwakuita Vamonzora nekuti isu hatinei nezviri kuitika paHarvest House, hatinei nezviri kuti zviri kufamba sei, hatozivi zviri kufamba sei. Ivo ndo vari kunetsa nevanhu vavo ipapo. Hatishamisiki nazvo nekuti ndotsika yavo. Vanga vakatumwa neZANU-PF kuti vaparadze MDC ndo yavatadza. Saka izvezvi vakubata-bata pese nepasingaiti kuti vangopisa-pisa vaNelson Chamisa mukati.
Bato renyu ranga rine umiriri here kumatare edzimhosva?
Isu hatinei nezvekuita. Tifunga takataura kubva pakataurwa nyaya yeSupreme Court judgment iya kuti isu hatina leadership crisis muMDC Alliance. Hatina leadership vacuum leader muMDC Alliance. Takaita Congress kubva kubranch, constituents, province, national, kwese pakazara. Takaita Congress tikabuda neleadership iripo kutungamirira izvezvi. Saka Supreme Court payakaita mutongo wayo yakapa mutongo kuMDCT uku ichitaura nyaya ya 2014 mastructures akasiyiwa aripo naPresident Tsvangirai vasati vashaya. Saka mastructures akasiyiwa aripo aya anga temu yavo anga atopera kudhara nokuti kuMDC kune ma5-year term anochinja every Congress. Saka vari kutaura nyaya yekuti mastructures akasiyiwa aripo ma2018 vakashaya vapresident Tsvangirai ndo mastructures anofanira kuita extraordinary Congress.
Vamonzora vari kutiwo vari kupomerawo bato renyu reMDC Alliance kushandiswa neG40 munoti
ichii chiunzi G40 ndozvakataura zvazvo kuti Monzora ati akutopenga toshandiswa neG40 kuti chii. Pati yeMDC Alliance ipati yevanhu zvanoita kuti process yedu yekusvika paleadership yakabva pasi paground. Isusu tinoteerera kuti vanhu vari kuti chii, ndozvatinoteerera, ndozvatinoita. That's why makaona Pataka ita msangana wedu national executive mashundu mawira pura. Taka pumba nevali zwe msangana kuti endai pa ground. Mutaure nevani. Munzi wema stakeholders. Wari kuti chii ninga ya shukuneze.
Mutewezeri wa mtauriri we MDC Alliance wa Clifford Pachayo. Vari parunare muarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mwesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotarisira varairidzi vakawanda kusaenda kubasa kupfuura zvakaitika nezuro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vati vabereki vasatambisa nguva kuendesa vana vavo kuzvikoro nekuti kunenge kusina varairidzi, vachiti varairidzi vachavazivisa kuti vachiendesa vana kuchikoro kana zvinhu zvagadziriswa. Varairidzi vanoda kuti nyaya yemihoro yavo igadziriswe uye kuti hurumende ipe kuzvikoro zvese zvinodiwa mukudzivirira kutapurirwana kwechirwere checoronavirus. Dr. Shaw vanokurudzira hurumende kuti isheedzere nekukurumidza musangano mukuru wevarairidzi kwete nesangano reApex Council. Taedza kubata gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaKane Matema, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Igaro ziva kuti varairidzi havasi kuenda kumabasa nokuti havana zvikwanisiro zvokuti vaende kumabasa. Saka muzuva ranhasi tiri kungoudza ruzhinji rweZimbabwe kuti ngoma ndiyo ndiyo makaona kuti nezuro vevarairidzi vakawanda vakaramba vachingotaridza kuti vari kuwanda vasingaende kumabasa. Nhasi uno tinodavira kuti vazhinji zvekare vasingaende kumabasa.
Munoti kuvabereki vakaendesa vana vavo kuzvikoro kusina varairidzi.
Chatiroda kuzivisa kuvabereki nokuti kune vamwe vasina kuteerera nezuro vakaramba vachitumira vana vavo, asi vamwe vakateerera vasitumiri. Tinozivisa kuvabereki kuti musapedza nguva yenyu muchitumira vana kuzvikoro nokuti hapana anozonovadzidzisa kuzvikoro ikoko. Saka regai vana vagare kumba. Kana zvinhu zvagadzirika tichazokuudzai kuti zvinhu zvagadzirika chitumira ivana, nokuti isu sevarairidzi tine chidokwa dokwa chokudzidzisa vana venyu nokuti vana ndeveduwo isu. Asi tine meseji yakakura zvikuru kwazvo inoda kuti inde kuruzhinji gweZimbabwe pamwe chete nehurumende. Kuhurumende yeZimbabwe tinofunga kuti dambudziko rese rinopedzwa nokutaurirana.
Sei muchitadza kuwirirana, chii chimira pakati penyu nehurumende?
Dambudziko ratinetsa nderokuti minista weeducation vaKane Matema havasi kuda kutaurirana varairidzi, vanenge vanotya marairidzi. Asi isu tingoramba tichivakurudzira kuti vaMatema, nyika ndeyedu tese. Onai kuti madana musangano mukuru namasangano varairidzi kuti tionesane kuti tofamba gwara ripi, tingaenda mberi sei kuti nyika iende mberi. Zvekare upenyu hwavarairidzi hwakakosha.
Zvino kana gurukota renyu rezvedzidzo risingadi kutaura nemi sevarairidzi, moita sei? Moti kuhurumende.
Tinokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuti mari iyo yainoti nayo 600 million ionekwe ichiswa muzvikoro. Muzvikoro munge muna masanitizers, mathermometers, mamas zvinopa kuti tione kuti upenyu hwarairidzi neupenyu hwana vechikoro hunokosheswa. Zvekare nyaya yemari kuhurumende, tinokumbira kuti hurumende dai yaona kuti paita musangano chimbi chimbi wokutaurirana mune zvamandoro kwati, kwete musangano weApex Council wokunyeperana nokunyeperwa neApex Council, asi musangano une vatungamiri wemateacher organization unoda kuti zvinhu zviende kumberi ende unoda kutaurirana chokwadi.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Apo kuramwa mabasa kwevadzidzisi kwapinda muzuva retatu nhasi, Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari kukurudzira hurumende kuti ipe vashandi ava imwe mari iri mumadhora ekuAmerica nekuti zvinhu zviri kudhura. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano nevashandi vayo zvondo rinouya kuziya mari yavanohora pamwedzi. Vashandi vakawedzerwavo mari yekufanobatsirikana inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakavimbisa kuti vashandi vachawedzerwa mari asi kwete nemadhora ekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Yekuti vashandi vanga vachibhadharwa mihoro yavo nemaUnited States dollars inyaya isina kunyanya kuipa zvayo, especially tichitarisa kuti zvinhu zvizhinji munyika zviri kutengeswawo nemaUnited States dollars, uye kuti hurumende pache zvayo iri kutowana imwe mihoro yayo yatingati matax revenue nemaUnited States dollars. Saka
izvi zvinorevei?
Kana zvakadaro izvozvo, zvinoreva kuti hurumende inofanira kuita kuti chimwe chikamu chemari inopiwa vashandi wehurumende chinge chiri muMaUnited States dollars, then chimwewo chinogona kuva chiri mumaZim dollars. But zvakakosha kuti at least pave ne significant proportion yemasalary yevashandi inopiwa in United States dollars. Makaona chronic inflation environment yatiri yaita kuti mihoro yevashandi vachiri kuwana maZimbabwe dollars iderere zvakanyanyisisa, uye zvatiri kutaura kuti vemabhizinesi vazhinji vari kubvumidzwa kutengesa nemaUnited States dollars and vari kupreferawo zvakare maUnited States dollars.
Asi nemamiriro akaita zvinhu, mungati ingwa yakakodzera here kuita izvozvi?
I think patiri izvozvi, kana tichida kuwa fair, kuwa just, kubatsirawo vashandi vari muhurumende kuti vakwanise kunge vachiurarama upenyu uri nani uri respectable, hurumende inofanira kuona kuti mihoro yavo mizhinji yacho imwe yacho yabhadharwawo in maUnited States dollars, inotove mari yavanenge vachitopiwa. Zvinoitawo zvakare kuti even miripo yegovernment, matax revenues egovernment anokwirawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Hurumende inoti vanhu vose vanopinda muZimbabwe vanosungirwa kuve negwaro rinoratidza kuti havana chirwere checovid-19. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati kana munhu achiratidza sekuti ane utachiwana hwecoronavirus anobhadhara madhora makumi matanhatu ekuAmerica kuti aongororwe, uye avo vasina zviratidzo zvechirwere vanobvumidzwa kupinda munyika. Herald inoti mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera vanotarisirwa muZimbabwe nhasi masikati kuzoshanya kwemazuva maviri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iza pakaipa, tiri kutambudzika, tiri kunetseka ngeva vari kuti vari kutungamirira nyika. Pazvavanotungamirira zvacho nekutonga kwacho hatisi kuona zviri kuenda kupi, zviri kubva kupi. Sinzi vamunangagwa vakapinda pachigaro kana hwani chakachinja hapana. Vana vese nekuve tiri kutambura, tiri kure kuno. Toshava nemari dzokuya kumba, nyika yacho haina kumira zvakanaka. Saka yeshe hapana kumira zvakanaka. Saka tinokumbira kuna vamunangagwa.
Makadi makadi wanamukoma Jonga, wana Blessing paStudio 7 apo nevamwe vose vashamarari. Ini ndine mubvunzo wandoda kubvunza. Government ndo iri kubhadhara here mari yekutenga masanitizers nemamask ekudzivirira COVID-19? Kozi kuno headlines bayokia ziri kunzi bhadhare $20 each pamwana wega wega kutenga maski nemasanitizer ako. It's part of our parents or government.
Marara sei zvano zvairi kuita zviri kurota kurwisanisa vanhu vemdc tiri kufara kuti bato redu rakasimba zvinochisa tinotenda vachamisa tiri pamwe chete nemi nhanha vajobscara musatyiswe kana kuitwa sei tiri kufamba tiri pamwe chete
makadii pastudio 7 apo ndinoti chamisa uri kutiurayira upenyu hwedu chamisa uri kutiurayira upenyu hwedu kuzvihondo ndozvinei vanogara pasi mutaurirano izvozvo unomanya uchivhara bhodha ZANU-PF must go kuvhara bhodha vanhu vezanupf oga ndovanopinda nepabhodha
studio apo mamuka sei vashamarari vese nevateereri vese vestudio 7 ndiri muno musouth africa pahurobosdiel apo ndoda kumbopavo kutsigira pamashoko angu asi kureva handineti handipi ndakarasisabadza ndinoda kupa kutenda kunana mama vose avo vari kumirira nyika yedu vachiisa mashoko emubhaibheri azvinoratidza kuti shuwa nyika yedu ine vanhu chaivo chaivo vane gwara chairo nyika yedu peyava ndichida kutsigira vana mama avo ndepekuchava panguva yaya mozisi naaroni manenji aikwa namozisi naaroni mozviona kuti mambo weijipita wanga achiomesa musoro sei asi tarisai mhinduro yakazouya chekupedzisira chakazoitika panyaya yesei vana vaisraeri vakazoenda asi mwari wakaratidza kuti mapipa aka achiratidza kutaridza mutongi wenyika yeisraeri asi anga achida kuramba asi ndoda kuudzai vana vechinja haiwa sungai mabhegi tiri kuenda sungai mabhegi tiri kuenda kunyika yekanaani sungai sumukai zvese zviri kuwa nezanupf izvo marara zviri kuzopiswa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dibheti rekutanga pakati pomiriri weDemocratic Party vaJoe Biden pamwe nomiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump rakatanga nezuro manheru muCleveland mudunhu reOhio. Vaviri ava vakatatsurana pamusoro peCOVID-19, hupfumi hwenyika, kugadzwa kwemutongi wedare repamusorosoro, nyaya yerusarura nezvimwe. Dibheti iri nderekutanga pamadhibheti matatu achaitwa uye raikokerwa nemutori wenhau mukuru wenhepfenyuro yeFox News Chris Wallace. Vachitaura nezuro manheru, vaBiden vapa urongwa hwavo hwekusimudzira nyika vachiti ivo chirwere cheCOVID-19 chinofanira kurwiswa sezvo chiri kubata vatema vazhinji vemunyika ino.
He's not worried about you. He's not worried about the people out there breathing in one another. He's been totally irresponsible the way in which he has handled the social distancing and people wearing masks, basically encouraging them not to.
But Trump vakatiwo vakaita zvirongwa zvepamusoro-soro uye dai vaBiden vari ivo vange vari kutonga kwakatofa vanhu vakawanda zvikuru.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically to do. He didn't think we should close it down, and he was wrong. And again, 2 million people would be dead now.
Panyaya yokudoma mutongi wedare repamusoro-soro, vaTrump vakati ikodzero yavo kudoma mutongi uyu nechimbi-chimbi sezvo vari ivo mutungamiri wenyika.
I will tell you very simply, we won the election. Elections have consequences. We have the Senate, we have the White House, and we have a phenomenal nominee, respected by all, top academic.
asi vaBiden avo vakambove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vakati veruzhinji vanofanirwa kupiwa mukana wekudoma mutongi wedare reSupreme Court mutsva kwete kuti zviitwe zvechimbi chimbi.
The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. And that say occurs when they vote for a United States senators and when they vote for the President of the United States. They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already.
Panyaya yeupfumi va Trump avo vaipindira nguva zhinji apo va Biden vaitaura vakati vakaita zvinhu zvikuru pakusimudzira upfumi hwenyika.
When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks. If you got in, if you ever became president with your ideas, you want to terminate my taxes, I'll tell you what, you'll lose half of the companies that have poured in here.
Asi izvi zvashorwa nava Biden vachibata matadziro ari kuita hurumende yava Trump.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would be about buying American.
Nekambo kavo simbimbino sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare ramajesti tirinotonga kuti vechidiki vari mumuzinda weMDC weMorgan Richard Tsvangirai House vabude kubva mumuzinda uyu. Bato reMDC Alliance rinoti harinei nezviri kuitika kumuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. Gakava kana kuti dibeti rekutanga pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden avo vari kukupidzana kuve mutungamiri weAmerica richangopera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.